mauto ndo kune simbarara mukati mauto kuvatori kumapurisa ndo kune simbarara mukati pamugade simbararo haisisiri muvanhu mukatarira election ye 2008 muna June ranofia yakatwa nemauto anga ari muuniform mauto anga akatwa nyika yese ndo yakadzosa vamugade muutongi hwavo after vadyiwa navashangirai muna March 2008. So simba ravamugabe harichazi mumvura harichazi mari simba ravamugabe riri mauto asi mutemo wenyika haubvumiri kuti mauto anga achiita zvaari kuitirwa nezvano zvine dambudziko ngandingova kupindira mutrivian politics electoral politics asi basa remauto ndorokuprotecta the territorial integrity of the state and to make sure that the candidate is safe. Zvavari kutoita handizvoso asi chinonetsa ndechekuti vamugabe haakwanisi kuti vavanyanye kuvapingudza nenyaya yekuti ndo vanovapa simba ndo vanoita kuti varambe vari mupawa nokuti vanenge vachizviita zvikuopoti asi dambudziko raanamugabe nderekuti mauto apinda mumba maomuzama aona kutitemera kuti achatore pawa kana kuti simba asi vavamugabe ndiani ndo nyaya huru ipapa.
Asi zvingakonzere matambudziko akaita sei tichitarisa kusagadzikana nekunetsana kurimo imomo ZANU PF iko kupindira kwemauto
zvatokonzera matambudziko dambudziko riri munyika muno rezveupfumi renyaya dzezvematongerwo enyika ratokonzerwa nemauto nokuti tekuri kuti mauto anga asina kupindira asingapindiri mupolitics bebeka chokutanga ingati atisina kuita maatrocities kunana gukura hunguti chechipiri ingati atisina kuita dambudziko ratakaita munana 2002 vanhu vemugt vachikongwa asi dambudziko retichaita guru nokuti vamugabe vamutana vamunhusi mauto akabvumirwa kuti arambe achiita zvokupindisa mupolitics yezanu zvichiita nezvokuti tatiri kuindawo hakuna kuchena ende muzanu munokwanisa kudeuka ropa